havana kana kumbonyora tsamba yekuti koka kana kuti yekuti huyai kuno. Tisu mawo veterans tati tinoda kukuonai. Sezvakangoitawo vamwe vanga vasikadanwi, matisha akaendako havana kudanwa. Even members ecabinet vakaenda ikoko havana kudanwa. Vese vamuzwa wowowo vakaenda ikoko havana kudanwa. They go themselves. Even mayouth, even maexdetenee, even maziri wako vakaenda ikoko havana kudanwa, vaingozviendera wondosvika wondotaura nyaya yavo. Maita tsigira zvakataurwa nemadzimai. Saka nesuwo tisu ndo zvatoda kindoitawo izvozvo.
Asika vachinotimba mubato munenge moitawo kakunetsana pakati paivo amai naamai mujuru. Muri kuti kudini nyaya iyi semao veterans?
Hakuna ZANU-PF haina munhu ainonetsana nawo. It's above board on me. And sokuziya kwangu vanhu havasi kunetsana. You see, within a week vanenge vakutoborosa navo chitamba vese. This is a revolutionary party. Zvinoitika izvozvo mupati zvichigadziriswa. Ndo hapana kana dambudziko riripo paya. Imimi ndimune dambudziko imi vanhu veStudio 7. Nekuti munotora chinhu kuita garandi. Kuita garandi makutora pasi vanhu vari kutotemana. Vanhu pachavo, if you ukafamba mudima nehusiku ukati pane pano zvidhoma unozviona. Saka hapana dambudziko riripo, and to me as a war veteran, handina kumboona kana dambudziko riripo. Mai namai mujuru vanonzwanana zvokuti dhu. Imimi ndimuruda kuvarwisa. So leave them alone.
Ko tiri kuona kapa materevhizheni apa havasikana kumhoresana vachinotimba, munogoti Studio 7 sei?
Maziso enyu ndeari kuita fanika sekuti havasi kumhorosana. Maziso enyu ini ndiri kuziva kuti vanomhorosana. Nhasi vanga vari wese wani. Nhasi uno chavo chavo wamhorosana. And you see mangwana. Patiri kuenda ikoko. Never think kuti amai vachataura nezvamai nezvamai mujuru. It's our vice president. Havatauri izvozvo. Isu tiri kuenda kunyaya dzedu semaveterans. Tinondovapa document. Ndo mai vanobikira baba.